Manyere uyo ange ari pastendi MDCT arova mushure mekutora mufananidzo weimwe motokari yange ichidarika pastendi iyi ine number plate yange yakanyorwa kuti RG Mugabe. Vange vachityaira motokari iyi yerudzi rweChrysler iine ruvara rutsvuku vaEfraim Chizola vabva vaburuka motokari mavo ndokutanga kurova Manyere. Manyere audza Studio 7 kuti ange ari kutora mifananidzo yezvange zvichiitika pashow apo arowa.
Ndaona moto yange yakanyorwa kunzi RG iri number plate. Saka semutapo wenhau ndatora picha ndichitarisa kuti ndikutora zvozvikuitika mushow. But munhu zvati anonzi Zola abva mumhanyisa moto yake daundikusika kwabva achindipfire kuti ndinobva kunyuza kune vakawanda vakatofa nenyaya yedzidzii ati munhu wati munhu wezanupiyef ende vatoziva vakabudisa mamakadhi avava vakanzofirira zinalisi vati mazanupiyef mumwe wacho akatopfekwa kukiti zanupiyef akanzi kenias vafukidze.
Chizola ange ave kuda kupinza Manyere motokari make nechisimba asi azodzorwa nevamwe vake vange vakapfeka mbatya dzezanupiyef. Manyere abva asungwa nemapurisa uye hapana chikonzero change chapiwa kuti ainge ari kupomerwa mhosva yei. Zvichakadaro mumwe mukuru mubazi revechidiki muMDCT mudunhu reHarare vaJeff Chaitezvi vaudza Studio 7 kuti vanhu vakawanda vange vari kufarira zvinyorwa zvegwaro remitemo yeMDC kana kuti mapolicy documents. Vatiwo vange vachida kuva nhengo dzebato iri vange vari kupiwa makadhi pachena. VaChaitezvi vati mutungamiri webato ravo vaMorgan Tsvangirai vanotarisirwa kushanyira stand iyi mangwana
500 chava chikuru chavari kuda imanifesto nema policy yendokunyanya zvavari kuda nemamembership cards yemdc yatiripa mahara vatiko ine tiripa mahara nemunhu wetarikura nepanapa.
Mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanotarisirwa kuvhura show zviri pamutemo mangwana. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Agricultural Society vaIvan Craig vaudza Studio 7 kuti show yegore rino yafamba zvakanaka chose kana zvichienzaniswa nedzimwe dzapfuura.
Kare maiti show ichipera taisa vanhu vane mabhurumi nemutsvairi wakuchaira kuklina kuti mangwana inge yakachena. Asiko zvino tangu vari kufudzwa hapana kapepa kwauri kuona hapana yakachena zvekuti aiwa show iri kunakidza. Tozoti isusu kumastands every day paunosvika pastendi unoona yakachinja iriita kunge yatotanga show musi iyoyo, zvichireva kuti vanhu vari kuratidzira zvinhu havasi kuneta. Vari kutiwo pavanenge vapedza show nhasi mangwana makuseniseni wobva woyogadzirisagadzisa kuti vanhu vasvike pakaita sei pakanaka.
VaCraig vati vanotarisira uwandu hwevanhu kukwira kutanga mangwana uye vatotanga kupa mubayiro kuvarimi vakakunda nhasi. Vakawana mubayiro yepamusoro ndivo vachapiwa mubayiro yavo navaMugabe mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ivan Chifera.